Apopasiro serere kucherechedzwa dambudziko rechirwere segomarara repazamo, chimwe chizvarwa chezimbabwe muzvare netsai dzinoreva vanoshandisa mukana uyu kucheuka shure muupenyu hwavo pamwe nekutarisa ramangwana avo. Muzvare dzinoreva vakabviswa zamu gore rakapfuura mushure mekunge vabatwa nechirwere ichi kwenguva yakareba vasingazive kuti vanacho. Muzvare dzinoreva vanoti zvakakosha kuti munhu wese kusanganisirawo munhurume apote achio ongororwa chirwere ichi nguva nenguva.
Breast cancer inoitika kana macells ari mubreast achinge multiplier kana kuti aumbika zvisiri zvio zvaanofanira kunge akaita. Panoita maabnormal cells ndo patinozoti breast regular ane cancer. Macells aya anogona kungoumbika chero paaumbika mukati mezamu, anogona kuita nechekumunyatso, anogona kuita mutissue yezamu. And breast cancer kazhinji tinowanza taitarisa takangotarisana nemadzimai, asi kavarume vane mazamu. The only difference is mazamu evarume haazokuri sezvinoita nemadzimai. Saka varume ngavazivewo kuti breast cancer inogona kuwanikwa futi pavari.
Muzvare dzinoreva vanoti munhu wese anofanirwa kuziva zvinhu zvinoratidza kuti ava nechirwere chegomarara.
Masymptoms ebreast cancer akati wandei, zvinongodependa nekuti macells embody emubreast racho abuda sei. Unogona kuita idischarge, kazhinji inenge yakatisangana ineropa. Vamwe vanoita mapainful lumps, ukabata muzamu mako unotonzwa kuti pane kuungana kwenyama dzisiri dziri normal muzamu mako. Ende zvinhu zvakakosha nekuti kana uri munhu wechikadzi unofanira kugara uchibata zamu rako kuitira kuti uzive kuti zamu rako kana rine utano hwakanaka rakaita sei. Izvo zvinozobatsira kuti kana pakangoitika chimwe chinhu chisiri chemuzamu imomo, you can easily tell kuti aiwa ichi chinhu ichi chakambonge chisipo maybe a month ago. So tinofanira kunge tichikwanisa kuzvibata zamu redu tichiziva kuti zamu rako iwe semunhu rakamira sei. Pane pekuti ukabata zamu unonzwa kunge mune zibundu. Pane tissue iri normal yemuzamu, kwozoti kana raita like in my case ndaitoti ndikabata lambu racho ndaigona kutorisimudza kunzwa kuti harina kubatana nenormal tissue yezamu. It was something very different. Unogona kurwadziwa kana kuti minyatso yako inogona kuita kanenge kakupinda mukati. Minyatso yedu tinoiziva kana takaitarisa, ende unotoona kuti uyu munyatso uyu hausisiri iwo zvawanga uri. You can tell.
Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko musangano reCancer Association of Zimbabwe, muzvare Priscilla Mangwiro, vanoti munhukadzi wese anofanirwa kugara akaona shanduko inoitika pazamu rake kana achinge abatwa chirwere chegomarara.
Toenda pakuti ndingaziva sei saamai kana sababa kuti mazamu angu pane zvaipa kana gomarara rezamu ravapovapo. Pane zvatingati kuchinja kana shanduko pasaizi yezamu redu. Takuona zamu rakutanga kuramba richingokura, rimwe riri kuramba riri diki. Kana takuona shepi yezamu yedu yaakuchinja, zvinogona kutaridza kuti pane zvaakuipa pazamu. Tinogona kuona mazamu edu achiita kunge atingati madhimpuzi pachirungu. Kana kuona ganda rezamu richichinja rogona kuitawa maburiburi kunge ganda reorenji. Kana toona mazitsinga anenge ari dhaka yakasvibira achibuda pamusoro pemazamu edu. Kana kuona kabundu kana chibundu pazamu, kana kunzwa kuomarara kana munzvimbo yemuhapwa kana pasi peruoko.
Muzvare Mangwiro vanoti pane zvinhu zvakawanda zvinogona kuitika pazamu zvinoita kuti munhu azive kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pazamu rake.
Dzimwe nguva kabundu aka kanenge kasingamborwadzi, ende dzimwe nguva kanenge kari kadiki kuti usina kutobata zamu haungambokanzwi. Asi munhu kana wazobata-bata zamu rako ndopaunokwanisa kunzwa kuti pane chaakuipa muzamu. Zamu rinogona kuita marashi. Takuona zamu riri kuizamu 1 kana panyatso pari kuita rashi, asi kuri mwe zamu risiko. Kana kungonzwa kurwadziwa, zamu rinenge richingorwadza. Asi kuti chinyatsoti chii chiri kukonzeresa kuti zamu rirwadze tinogona kuchishaya. Asi nguva zhinji mapundu aya hauyi aine marwadzo. Tinogona kuona panyatso yedu yakubuda ropa kana chibudisa mvura dzatisinganzwisisi kana tombota mai avayamwisi voona pakubuda zvinhu zvinenge mukaka kana urwa oizi nana mai vari kuyamwisa vanogona kubatwawo negomarara oizi nana mai vakazvitakura vanogona kuzve kubatwawo negomarara rezamu soizi namai vachiyamwisa vakaona kwakubuda zvimwe zvinhu zvisiri mukaka tinokurudzira kuti ngavanoonekwa nyatso inogona kuchange yatekerwa mukati kana kuchitarisa kurutivi kana kuchiyosunama eni kuchinja kunogona kuitika panyatso yedu ngatimanye kuchipatara chiri pedo nesu tinoonekwa pasi peruoko panogona kuzvimba panogona kuita zvibundu kana shanduko poza mwanongofungidzira kuti kana riri gomarara rezamu zvinoshanduka zvinofanira kushandukira pazamu muhapwa medu nepasi peruoko pachirungu yatinoti underarm
muzvare dzinoreva vanoti chirwere chegomarara chaizikanwa sechirwere chaingobata vanhu vachena kana kuti vaya vane mari nokuti chirwere ichi chinodhura zvikuru kuti chirapike muzvare dzinoreva vanoti vakawanda vanoshaya vanofa nechirwere ichi sezvo vanenge vasina mari yekuti varapwe
kenza kare kenza yaizikanwa ichinzi inorwariwa nevarungu nokuti ndo vanga vane mari It's an expensive disease. Cancer inodhura. On average, ngati tiiseni mushonga yandanga ndichinwa yekimo, ndinonida $450 every 2 weeks. Saka handifungi kuti ruzhinji rwevanhu vanorwara necancer vanokwanisa kuafoda mishonga iyoyo. Ende pamusoro pemishonga iyoyo pane zvimwe zvinoitwa zvinoda mari. Semuenzanzo unofanira kutorwa ropa rako usati watanga cycle yako yekenza every new cycle unotorwa ropa rotarikwa kuti rakanaka here rinoita here kuti ukwanise kuenderera mberi nekunwa mishonga nekuti ukapiwa chemo ropa rako rakadzika unogona futi kutofa saka usati watanga a new cycle unofanira kutarikwa kuti ropa rako rakamira sei ende hazviitwi mahara kuendesa maropa kulab zvinoda mari kozoti icho chikafu chacho chekuti semunhu ane kenza ukwanise kudya chikafu chinoumba muviri wako zvakanaka chinodhura saka kenza idzo one expensive disease yekuti inoda kuti either une medical aid yakasimba kana kuti une homwe yakasimba saka ruzhinji runozofa nenyaya yekutadza kuaccessa health care nekuti kenza inodhura
muzvare dzinoreva vanoti kune vanhu vanofunga kuti gomarara repamazamu harifanirwe kupiswa nenzira yekemotherapy kana kuti radiotherapy vanoti kupiswa kwavakaitwa kwakavabatsira zvikuru
pane vanhu vachiri kufunga kuti kemotherapy inouraya kemotherapy haiurayi kemotherapy inotoita kuti upenyu huenderere mberi asi nenyaya yekuti vanhu tinotya kana tisina information yakakwana tinofunga kuti kemotherapy inouraya ndosaka muchiona kuti kazhinji vanhu vakaita kensa vakanzi endai kukemotherapy kana radio vanofunga kuti this is a death sentence but chokwadi chaicho chekuti kemotherapy neradiotherapy zvinobatsira ini naed muna 2016 8 cycles dzekemotherapy this year I've had 24 cycles of chemotherapy ndikaitwa futi radiotherapy muna 2016 I had 25 cycles of radiotherapy last year I had 5 cycles of radiotherapy and to be honest ndakanyatsokuona shanduko
muzvare dzinoreva vanoti zvakakosha kuti kana munhu aziva kuti ane gomarara akurumidze kunoona vana chiremba vane hunyanzvi mukuongororwa kwegomarara
tinokurudzirwa pazvirwere zvese kunyanya kenza chekutanga kana uchifungidzira kuti une kenza kuenda kunana chiremba pane matest anoitwa akasiyana siyana ekuona kuti ichokwadi here kuti une kenza pane inonzi mamogiramu mamogiramu vanoshandisa mushina vanoisa zamu rako pamushina vachitarisa kuti mune mapundu ekenza here unogona kuitwa inonzi ultrasound scan madzimai anonyanyoiziva ichishandiswa panhumbu but inoshandiswa futi pazamu nekuti dzimwe nguva mamogiramu inogona kutadza kupika tuma yekenza asi neultrasound scan vanenge vachitoona pachivhitivhiti kuti zamu rako rakamira sei kana pachitori nemalumps ari abnormal it is the surest way yekupika macells zvisina mubvunzo anenge ari abnormal saka chekutanga kuenda kune ana mazvikokota vanova vana chiremba unotariswa.
Muzvare dzinoreva vanoti munhu anenge abatwa nechirwere ichi haafanirwi kudya zvikafu zvine shuga nokuti zvinoita kuti chipararire zvakanyanyisa mumuviri memunhu.
Saka kana tichinge taita zvese izvozvo, tochifanirawo kuziva kuti kana waita chirwere chekenza, chikafu chaunofanira kudya ndechipi. Because kana uchirwara, pane chikafu chinobatsira kubuilda immunity yako kuitira kuti igone kurwisawo zvimwe zvirwere zvinenge zvichiuya. Saka tinofanira kuziva kuti todyei. Hatichangodyi kungodya kuti taona pane kokokora nekuti yakachipa kana kuti yemahara tonwa, nenyaya yekuti kenza haidi shuga. Maseo se kenza, regardless kuti ndeye pazamu, ndeye muchibereko, kenza yese inofida neshuga. Saka shuga ndo yatinofanira kutanga kutoona kuti kana wangonzwa nekenza kutoreka shuga. Shuga ina zvainotipa, added shuga ina zvainotipa muupenyu hwedu, kunze kwekutokanganisa utano hwedu.
Muzvare dzinoreva vanoti vanhu vazhinji havasati vava neruzivo rwakanyanya nezvegomarara repazamu.
Kudhara kenza yechibereko ndo yainyanya kunzi inouraya, asi chakuitika ndechekuti vanhu vane ruzivo, vanhu vakuziva kuti kana uchingoita kenza yakadaro zvinofamba sei. Saka vari kukasika kuwana rubatsiro, unlike kenza yezamu. Vanhu vazhinji havasati vava neruzivo nezvayo, uye havasati vanyanya kuitambira sematambirirwo akaitwa kenza yechibereko. Uye chimwe chandoda kutaura ndechekuti kare takakura tichinzi kana waricha menopause kana kuti wava above 40 ndopamwe unobatwa kenza yezamu. But iko zvino kenza yemazamu iri kubata vana vadiki chaivo chaivo. We can go down to 10 years, 14 years vana vari kuita kenza yezamu. Inyaya yekuti mararamiro edu zvatinotya zvachinja zvakanyanya. Ndosaka muri kuona kuti kenza idzodzi dziri kuramba dzichiwanda. Saka zvakangonaka kuti kana une mwana musikana mumba kubva ari zera rechidiki, kana nevana vedu vakomana ngavazive kuzvibata mazamu avo, vachiona kuti pane chiri kuitika here muzamu rake, changa chisimburipo maybe a month or 2 weeks ago. Izvozvo zvinotibatsira nekuti kukasika kuziva kuti waita echuma kana egrowth kunoitawo kuti ukasike kurapa. For example, ini muna 2016 nenyaya yekuti ndakatanga kurapwa kenza ndisiri kurwara, ndakagona kuita withstand chemotherapy neradiotherapy ndisina problem. Unlike muna 2017 pakazodzoka kenza yezamu yava mupelvis, mumalungs, muliver nemuspine. Ndanda kutorwara ndisatofambi. Zvakanyanya kundiremera kuti ivini ndaenda kuchemotherapy yacho yaindinetesa, ndairutsa. It was now a whole lot of other things. Immunity yangu yanga yava compromised zvakanyanyisa. Saka kukasika kuziva kuti une urwere hwekenza kwakanaka nekuti unokasika kuwana rubatsiro.
Sangano reCancer Association of Zimbabwe riri kukurudzira vakadzi nevarume kuti vashandise mukana wemwedzi wagumiguru kuti vaongororwe chirwere chegomarara pamwe nekudzidziswa nezvechirwere pasina muripo, apo Zimbabwe iri kubatana nenyika dzepasi rose kucherechedza mwedzi weWorld Breast Cancer Month. Vanhu vanodarika zviuru zvishanu vari kubatwa nezvirwere zvakasiyana siyana zvegomarara pagore rega rega muZimbabwe, asi vazhinji vacho vanozoona vana chiremba chirwere ichi chakomba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.